kutanga roti ngati gamutirei chirongwa ichochi tochiyananisa tochiongorora tichingafambiswe sei kuti itipe pundutso. Ino haisi nguva yekuramba kutambira mikana iyoyi mishoma yawanikwa.
Vasaungeme,
ndinoona sevanhu wezvemachechi achinge vane kodzero yekutaura first semacitizens sezvizvarwa zvezimbabwe uyezve sevanhu vanewo chekuita nezviri kuitika munyika. Asi ndinoona kuti pane zvimwe zvakawanda zvaanodai vati vataura pane kuti ngatimise maelections kwe-7 years. Ndashaya kuti izvozvo zvabva papi, zvanyuka nepapi uyezve zvinozofamba sei. And ndinoona kunga waita imwe yatinoti overreach, religious overreach into clearly a secular no domain.
Vamanyenyeni pindai tinzwe.
Ndiri kuti nyaya yeseven years iyo vaitora mubhaibheri. Tiri kuti ngatitambire ishoko iri todivandudza toritwasanudza. Ngatisabatirira pa-7 years kana zvikanzi zvinogadzirisika in 6 months ndo mashoko anofanira kudzoserwa kune vedzisvondo. Wodiwa u-7 years matora enyu mubhaibheri. Nyaya yenhaurwa dzemuzimbabwe ngaibatwe in 12 months tipedze. Kana tazofunga kuti maelections anoda kuitwa nomutoo wakati newakati newakati, tinge taakuzozviona tamboita chimbi yedu yatakwanisa kuita nengu yatakwanisa kuita nayo 7 years. Ngatirege kuramba takabatira pa-7 years. Nyaya dzezvematongerwo enyika emapato mumakwikwi emaelections ndo dzimwe dzauraya nyika. Dai tamboti taita 10 years, ini ndaingoti nzuzowo 10 years ndo shoko randakuga nachipotaura ichikuto 10 years. Dai tamboti anoda kuita MP ngaasumudze ruoko rwake, ndoda kuti MP ndakazvimirira, kwete kuti ndakatakurwa neMDC kana ndakatakurwa neZANU-PF kana ndakatakurwa nebato ripi. Timbosiyana nemapato nekuti kumapato ndokwanetsa kuti maelections edu asabude zvakanaka.
Vasaunge mhanzi nematongerwo enyika ndovakanganisa.
But even nyangwe akati 2 days kana 7 days vamanyenyeni tinenge chizviita basing on what? Togona kuti ngatimbomisa zvemaelections 2 days kana 7 days kana zvinoenderana nezviri mubhaibheri semataurire amaita. But chandisina kunzwa muchinyatsotaura ndichitsinhira, uyezve machechi chandisina kunzwa vachitsinhira pamastatement yavo ndeyekuti kana tamisa zvehurumende inoitwa nemaelections toisa chii? Handina kunzwa vachitaproposa anything chinobatika kuti kana tabvisa hurumende yakaiswa nemaelections asina kumira zvakanaka toisa chii? Havana kutaura kuti toda transitional authority yakamira sei, because kuti vemachechi vonamata vogara pasi ndinovaremekedza wotaura such a big decision yekuti ngati suggestion yekuti ngatimbomisa hurumende yakaiswa nemaelections, musingazotauri kuti toisa chii? Chavari kuproposa chii? Uyezve imi chamuri kuproposa chii chinenge chizopindira ipapo chinogona kuzotonga chichitambirwa nevanhu?
Magamuchiro andiri kuita nhaurwa yevedzisvondo ndeyekuti inzwise, ndochekutanga. Zvaiti inzwise tikaigamuchira tari kutambira mikana wekutaura zvinokwanisa kuitika nekugadzirisa pasingashandike zvisingaitike maererano nezvakatumidzira. Chandiri kuda kuita, chandiri kukumbira mhuri yeZimbabwe ndechekuti inonzi pachirungu ya let's not throw away the baby with the bathwater. Kana vedzisvondo vaine pavakaresva, pavakakanganisa, pavangadai vakapindira, pavangadai vakashanda kare vasina kuzviita, nyanga vaine nhaurwa kana zvimhosva dzavainadzo vakazvimirira chirari 1-1 chirari machechi neuwandu hwavo. Ngatisaomerwe naizvozvo, ngatiatambirei mukana tombofamba nawo. Tikazova nemukana iwoyo hauna kwaunotisvika, tinoukanda pasi. Patakaita maelection, patakaita constitution, tikaita cool, tikaita maelections, zvese zvarakidza kuti constitution yacho haina kana basa. Mashandirwo ari kuitwa
nyikaakaparara,
hatisi kutenderera, taakutambira zvimwe zvinyowani. Taakuti hongu tine constitution, hongu takaita maelections, asi nyika iri kungonyura. Kuzouya
kwevemunewo here muenzaniso kwazvakamboshanda zvamuri kutaura izvozvo, zvokuti munoita referendum, moita constitution, moita sarudzo under that constitution, poita hurumende maelections odzaabiridzirwa, poita mukakatanwa, then vemachechi ouya kuti taakumbomisa hurumende yasarudzwa through maelections akauya through constitution yakavhoterwa nevanhu, taakumboisawo, taakudzosera futi kuvanhu kutoita sei nyika yatongwa sei. Munewo kwazvakamboitwa here zvikashanda? Pamwe tingadzidza kubva iko.
Mashandirwo aitwa Zimbabwe anotonyorwa bhuku ravo idzva risina kumurwa rakambonyorwa. Tikada kunotora kuBritain, tikada kunotora kusouth Africa, hatiiwani muenzaniso wemashandiro aita Zimbabwe. Kunyora kuita Zimbabwe kunotoda yatinoti fresh thinking, nekuti our situation has always been unique.
Vasaunge mipetai chirongwa chedu.
Ini ndinoona sewemachechi achinge warasika zvikuru kuti iwo sesimba ravo sevanhu vane simba vanoteererwa navamunangagwa navachambisa pasta chaiye dai vari vamwe vanga vasimbirira pakuti ngatiite an inclusive dialogue inoincluda MDC neZANU-PF nemamwe mapato ariko nema NGO naiwo emachurch sema stakeholders. First toita define atinoti what is the Zimbabwe question, then tochiti mareforms atinoda ndeapi. Kana taa kuseta transitional authority for how long, 12 months here kana 24 months, tichisa mareforms anodiwa kuti zoita ma free and fair elections. But kungoti ngatimise ma elections hapana zviri clear zvamuri kutaura, tine maprocess ari kuenderera mberi izvozvi, ma dialogue asiri inclusive nechichi, tongoti ngatimise ma elections for 7 sabbatical years. And tine one, tine problem pakuti inzira yakatorwa kuBhaibheri, vanhu vazhinji muZimbabwe vanobhiliva neBhaibheri, but vazhinji vanobhiliva vane zvimwe zvitendero. Vamwe tinobhiliva nema traditionalist, vamwe mamuslim, mamahindu. Saka taa kutora nyika toti tirikuda kuita zviri muBhaibheri, ko vamwe wemamwe mazvitendero zvidiki vanomirirwa nechii?